Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri kunyana 20 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tangoti dare ritarisise kuti kana zvichinzi vanhu vari kuvaendeswe kuchikurupi, vanhu veprisons vanenge vakagadzirira uye vaine chido chekuvaendesa. Asi kana vanhu vakudiwa pamberi pedare, ndopatinozonzwa kuti hakusisina fiwo, hakuna zvakati.
Dare ropa mukana wekubvisa mari yechibatiso kunhengo dzemubatanidzwa wenera dzakasungwa nemugovera asi dzichibhadhariswa mari yakawanda. Mutauriri wetajamuka Sesi Jekile vapromisi mukwananzi vanombosungwa zvakare nemapurisa. Makanzura mana kusanganisa mutevedzeri wameya weBulawayo kuita wechishanu vomiswa basa negurukota rezvematunhu vaSevhia Kasukuwere.
Mr. Secretary General, fellow delegates, ladies and gentlemen, as I address this hall as president for the final time, let me recount the progress that we've made.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama votaura pamberi peUnited Nations kekupedzisira sezvo voenda pamudyandigere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo mbiri dzedare reparamende dzebato rinopikisa reMovement for Democratic Change inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai dzinoti vafanuwe munengami vekuGlenview naMaironia Bunjira pamwe nevamwe vanogumi nevanomwe nhasi vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kudare remagistrate rekumbare kuti vakwanise kutongwa vachibva kudzimba dzavo mushure mekusungwa mukuratidzira kwainge kwakarongwa nesangano reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA nemusi wemugovera wapfuura. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare ramagistrate kumbare vaStan Mambanje vati vamunengami nevamwe vashanu vakasungwa mumusha weGlenview vabhadhare madhora mazana mana pamunhu mumwe chete uye kuti vagare panzvimbo dzavakataura kumapurisa nekuti vazvipire kumapurisa kamwe chete pasvondo kudzamara nyaya yavo yatongwa. Vatanhatu ava vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pakuratidzira kwainge kwakarongwa nemubatanidzwa wemapato anopikisa anoda shanduko mumitemo yezvesarudzo rinonzi National Electoral Reform Agenda kana kuti NERA nemusi wemugovera. Amai Bunjira avo vakasungwa nevamwe vanomwe mumusha weWaterfalls vanzwo vabhadhare madhora mazana mana pamunhu mumwe chete uyewo kuti vaende kumapurisa ekuWaterfalls kamwe pasvondo pamwe nekuti vagare pamba dzavakaudza mapurisa kusvika musi wa6 Gumiguru pachatanga kunzikwa nyaya yavo. Mutongi vaMambanje varamba chikumbiro chemuchuchusi vaDaniel Machimbiri chekuti vanhu ava vasabhadhara mari yechibatiso sezvo sangano ravo renera riri kuronga kuramba richiratidzira. VaMambanje vati hapana humbo hunoratidza kuti nera iri kuronga kuratidzira kune mhirizhonga. Mutongo wanhasi wapiwa vasungwa vasipo sezvo vaMuchimbiri vati vemajeri vange vaita dambudziko rekuvaunza kudare. Asi rimwe ramagweta evasungwa vaJeremiah Bhamu varatidza kutsutsumwa nazvo vachiti zvinoshamisa kuti hurumende inoshaya mari yekuunza vasungwa kudare asi isingashayi mari yekusunga nekuendesa vanhu kujeri.
Tangoti dare ritarisise kuti kana zvichinzi vanhu vari kuvaendeswe kuchikurupi, vanhu veprisons vanenge vakagadzirira uye vaine chido chekuvaendesa. Asi kana vanhu vakudiwa pamberi pedare, ndopatinozonzwa kuti hakusisina fiwo, hakuna zvakati.
Vaba muvati wokunyange hazvo dare rapa mutongo kuti vasungwa vabhadhare mari yechibatiso sekukumbira kwavakaita. Mari yacho yechibatiso yakawandisa sezvo mari iri kunetsa mumabhanga. Rimwe remagweta evanhu ava vaMoses Ngomo vatiwo vamwe vavo vanogona kutadza kubuda mujeri nekuda kwekushaya mari iri kudiwa.
Chikonzero chebail hachisi chokuti vanhu varwadziwe, ndichongoti vanhu vape rubatso kudare kuti kana nguva yokutongwa yasvika tichadzoka.
Mumwe vatevedzeri vemukuru weMDCT Injinia Elias Mudzuri avo vange vari mudare nhasi vati bato ravo richamhanya mhanya kuona kuti vasungwa vese vaburiswa muturongo.
Tinongotsvaka-tsvaka. Actually ihondo yemuZimbabwe ndoese ndee zvaibvira maZimbabwe ndaenda kanzatu achikandawo madhora vakaona kukatarisa kunana America mapolitical parties anowana mari kuvanhu. Munomu is not easy kuti munhu awane kuti vane nhamo vanhu havana mari.
Zvichakadaro mudzimai wava Munengami amai Rutendo Munengami vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti murume wavo apiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, asi vati murume wavo akarohwa zvakaipisisa apo akasungwa nemapurisa. Mune imwewo nyaya, sangano rinorwira kodzero dzemadzimai reJustice for Women rinoti harisi kufara nekushungurudzwa kuri kuitwa madzimai nemapurisa zvikuru sei pakuratidzira kuri kuitika munyika mazuva ano. Mutauriri wesangano iri aMichael Z. Chirinda vanoti vakadzi vakawanda vakasungwa svondo rapfuura vakarohwa zvakaipisisa, vamwe vakarambidzwa kuyamwisa vana vavo vari muusungwa. Sangano iri rinoti riri kupa hurumende nemapurisa mazuva manomwe kupedza kushungurudzwa kwevanhukadzi nemapurisa, uye kana izvi zvikasaitika vachatanga kuratidzira kudzamara dambudziko iri rapera.
Kana hurumende ikasatevedza zvatiri kuda, isusu tichatanga nekuratidzira muguta rino reHarare.
Zvichakadaro, mapurisa anodzivira nyunganyunga kana kuti anti-riot police ave kugara ari mumigwagwa mizhinji muHarare, zvichitevera kuratidzira kwave kugara kuchiitika muHarare nemamwe maguta. MuHarare, mapurisa aya ari kugara panzvimbo dzinowanzoungana vanhu vachiratidzira dzakaita sepada reParamende, Africa Unit Square, Market Square pamwe nepaParkade iri muna Julius Nyerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Zvichakadaro, mutungamiri werimwe bato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti vari mushishi kutsvaga mari yekuti vanhu vose vakasungwa mukupera kwesvondo mukuratidzira kwaikokerwa nenera vakwanise kubvisa mari dzechibatiso. VaNgaruvhume vanoti bato ravo rine nhengo sere dziri mukati mevasungwa vari kumiswa kumatare edzimhosva, asi pakutsvaga mari yechibatiso kwavari kuita havasi kutarisa zvemapato. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Isu sebato reTransform Zimbabwe tine nhengo dzakati kuti dzakasungwa pamakumi maviri evanhu vakanga vari mumatare edzimhosva. Nhengo dzeTransform Zimbabwe dzinodarika sere pane vakasungwa, asi pari zvino hatisi kunyanya kutarisana nenhengo dzeTransform Zimbabwe bedzi, tiri kutarisana nevanhu vose vakasungwa pachiitiko ichi. Saka tiri kumhanya-mhanya zvakanyanya kuti tigone kubhadhara kuripire mabhelo avo iwayo. Asi chatinda kungotaura ndechekuti mabhelo iwayo akakuriswa, ende uye kutenda kwedu ndekwekuti haazi ekude kubatirana nevanhu nekushaidzana nevanhu munyika yeZimbabwe. Mabhelo avo akanyanyisa kuziva kuda kuti ashayikwe vanhu vagare vari mumatorongo. Saka tiri kumhanya-mhanya zvakanyanya iko zvino, tanga tichitowa nerutsigiro rwakanyanya kuvanhu vakasiyana-siyana kuti tigone kuti tiripire vose vari makumi maviri vabude.
Asi muchitarisawo maitikiro ari kuita zvinhu nekushungurudzwa kwatiri kunzwa kuti vanhu vari kuitwa vari muusungwa, zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Zuro ndakanga ndakagara mutare mukoti kubva mangwanani kusvika yapera na7 PM. Ndakarwadziwa nekubatikana zvakanyanya. Ndakaone vanasikana vakanga vachibhidha kubva kumalanga ekurohwa mari nezuro nemapurisa. Utsinye wandakaona zuro hautaurike, zvinosuwisa.
Saka nhasi mune vamakwanisa here kunge muchiyamura kuti vabhadhara mari dzechibatiso vachibuda muusungwa nekuendeswa kunorapwa?
Pari zvino ejenzi tanga tichitomhanya-mhanya kwezvo tichi kumhanya, tanga tichiti taide kutibudisa zvikunyanya vakanyanya kukuvarisa vakadzi vakakuvara nevamwe varume vakakuvara zvakanyanyisisa, ndo vatiri kuedza kuti vanotikliye nhasi. vamwe vachitozotsvaga nditenderere mberi nekutsvaga mangwana kuti tione kuti havangabudire sere. Saka pari zvino hatina kuripira bhero revashanu.
Vanga vari mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunhare muHarare neStudio 7. Tichiri panyaya iyi, mumiriri wemutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruwaka avakasungwa nemusi wemugovera vaburiswawo muusungwa vakanzi vabhadhare madhora mazana maviri nemakumi mashanu emari yechibatiso.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mutauriri wetajamuka sesijikile vapromise mukwananzi vambosungwa nemapurisa nhasi vachipomerwa mhosva yekutyaira motokari vachitaura parunhare. Vamukwananzi vazivisa padandemutande reFacebook kuti vazoregwa vachienda kumba kwavo, asi vati vari kutariswa kunge vachipinda mudare mangwana nenyaya iyi. Kuti tinzwe zvaitika, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta ravo vakudzai kadzere.
They've raised the frivolous charges because that wanga uchitaura pa cell phone vachidriver.
Zvaitikira kupi?
Mutauni mutauni munani pana Leopold takavira nasakora mashevo.
Saka vari kutongwa pasi pemutemo upi chaizvo?
Iro road traffic.
Gweta ravapromise mukwananzi vakudzai kadzere vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere vambomisa basa makanzura mashanu eguta reUlawayo kusanganisira mutevedzeri wameya uye vari kanzura weWard 5 vaGift Banda vachivapomera mhosva yekuita zveuori. Vamwe vamiswa basa pamwe chete navaBanda ndava Charles Moyo vanove kanzura weWard 9, vaMazama Dube weWard 25, vaJames Sitole weWard 7 pamwe navaRuben Matengu vanove kanzura weWard 21. VaKasukuere vanonzi vazivisa kuti vatora danho iri mushure mokunge vaona kuti kanzuro yeguta reUlawayo haisi kutevedzera mutemo mukufambiswa kwemabasa. Asi mutauriri webato reMDCT vaObert Gutu vanoti havasi kutambira danho ravaKasukuere iri sezvo vaine umbowo hunoratidza kuti vaKasukuere vari kuda kuparadza makanzuro ose ari pasi pebato reMDCT. Studio 7 aina kukwanisa kubata vaKasukuere kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGutu.
Tinonyunyuta zvikuru nezvaitwa naminister Sevia Kasukuere. Izvi zvinotaridza izvo kuti nyaya dzavari kupomerwa zvokuti hanzi vaita zveuori inyaya dzatinoziva kuti ndedzamanyepo. Nokuti nyaya chaiyo chaiyo iripo ndeyekuti vaKasukuere vakagara vataura vachipinda muhofisi yeministry yelocal government vakati ndoda kushandisa hofisi iyoyi kuti ndibvute madhorobheni ose ari pasi peMDC. Asi madhorobheni avakanyanyonangana nawo ndoo madhorobheni makuru maviri enyika. Muno muguta guru reHarare neguta rechipiri reUlawayo. Chinangwa chiri chokuti MDC ishaikwe mumadhorobheni isanzi ndoo iri kutonga mumadhorobheni.
Asika vaGutu vamwe vari kutsinirawo kuti imomo makanzuro enyu imomo makanzuro enyu ari kuitawo nyaya dzeuori, saka havagone kupokana zvikuru nedanho ratorwa navaKasukuere.
Jonga, isu tinogara tichitaura kuti MDC tiri bato rinoda zvinhu zviri pachena. Muchirungu vanoti ivo transparency. Ndo saka uchiona kana slogan yedu chaiyo tinosumudza ruoko toti chanzai chivonai. Zvigunwe zvose zviripo kana zviri zvishanu zvinovonekwa kutaridza kuti hapana chiri mumavoko. Tosiyana nezani inofunda chibhakira, zvinei zvakafundwa chibhakira imomo haungazvizivi.
Saka matanhu apa hamuri kutorera danho ratorwa navaKasukuere?
Parizvino titori mushishi kutaura nevetingangoti magweta edu. Toda kuona kuti zvaitwa navakasuku here zviri pamutemo here. Ndochinhu chokutanga chatinoita nokuti isu tiri bato rinotevedzera mutemo. Tinoda zverule of law, not zverule by law or rule by ginya zvaakitwa nezano.
Avanga vari mutauriri weMDC Tivao Betigutu vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis nasi vasangana nevamwe vatungamiri vezvitendero zvakasiyana-siyana muAssisi muItaly, umo vashora mirizhonga pakati pevezvitendero zvakasiyana-siyana. Pope Francis vati hakuna mwari wehondo. Vatungamiri vezvitendero ava vari pamusangano weWorld Day of Peace. Vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica vari kutanga kuita gakava kana kuti debate rekutanga svondo rinouya. Gakava iri riri pakati pamai Hillary Clinton vemaDemocrats navaDonald Trump vemaRepublican. Sangano reZimbabwe Investment Authority rinoti chirongwa charo chekubatsira vekunze kuti vakwanise kunyorisa makambani avo cheOne Stop Investment Center chatanga. Sachigaro webhodhi reZia vaNigel Chanakira vanoti chirongwa ichi chave kureva kuti zvave kutora maawa masere kuti munhu anyorese bhizimusi kwete mazuva makumi maviri nemasere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti urongwa hwakanaka chose asi handizvo chete zvingakwezve vekunze. Ngatinzwe hurukuru yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Chokutanga mukatarisa Zimbabwe Investment Authority yanga ichibatsira kupa vanhu ungwaru hwekuti zvinhu zvakamira sei, kwaanogona kudyara mari dzavo ndekupi zvakadaro. Asi dambudziko ranga riripo ndiro iroro rokuti kana vanhu vave kuda kuuya nemari dzavo kuti vadyare mari iyoyo, vainzi vaende kumahofisi akasiyana-siyana. Kana vachida kuona nezvenharaunda zveenvironment, vanonzi endai kuministry, voendeswa kuministry munhu one. Panozoneta zvokuti anongoona kuti vanhu havasi kuda kuti zvinhu zvifambe. Taane nguva yakati kuti tichitaura nyaya iyoyi, tichimboudzwa zvakare zvichitombopaurwa pakaita hurumende yemubatanidzwa. Takamboudzwa zvikaparurwa kunzi pawane One Stop Investment Center, yokuti munhu aroda kudyara mari dzake ane mari dzake haachatendereri achienda kumabazi akasiyana-siyana ehurumende. Asi takazoudzwa navachinamasa kunzi zviri papi, hazvisi kushanda nokuti maminista ari kuramba. Maminista hanzi anga achiramba kuisa vanhu vavo One Stop Center iyi. Saka dambudziko riripo nanhasi ndorokuti kana tisatabvisa humbimbindoga huri muhurumende hwokuti minista wega wega anenge achizvitarisa iye achiti ministry iyi ndeyangu, bazi randinotungamira ndini ndiripo, kana vakambotitaurira zvakare kuti vaendesa vanhu One Stop Center yavako.
Asi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, zvingashande here?
Hazvipi confidence kune munhu anoda kuuya, nokuti chinokosha ndechekuti muri kutoona nechekare kuti hurumende yacho haisi kutaura zvinhu zvimwe chete. Ndo zvinotarisa vanhu vane mari dzavo. Havasingotarisa kuti mune One Stop Center chete here, vada kuona kuti mune zvirongwa zviri kudyidzana here. Iko zvino munoziva kuti pari zvino minista chinamasa vakataura kuti vava kuda kuti vadzinge 25,000 vanhu vanoshanda muhurumende. Vakatiwo vanoda kuti vatarise nenyaya yokudzikisa mari dzinopuhwa vanhu vemuhurumende kuti homwe hurumende isangoperere mukubhadhara mari dzinopuhwa vashandi vehurumende. Asi toziva kuti vachingopedza kutaura vakuru venyika vakatobuda vachiti hakuna zvakadaro. Saka ndo zvinhu zvinotariswa vane mari dzavo. Ndo zvinovakoshera izvozvo zvekuti kana vaunza mari dzavo muZimbabwe, muZimbabwe iyi ine here zvirongwa zvinoita kuti mari yavo ibereke, mari yavo inge yakachengeteka, mari yavo inge ichifamba zvakanaka.
Ko tichitarisawo zviri kuitwa kune dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica kana kuti muSADC, vari kukwanisa sei kukwezvayo kunze?
Vanoita zvandataura zviya zvokuti hurumende chokutanga inenge ichiimba vakatarisa bepa rimwe chete, vari kuimba rweyo rimwe chete. Zvakare hurongwa hwenyu hwamunenge muchiita hunenge huchibatsira kuti vanhu vane mari vasakahadzike. Isu muZimbabwe tichiri munyaya yekuti mapazi ehurumende achikukwidzana, zvirongwa zvehurumende zvichikuita makakatanwa. Kune indigenization inenge ichikukudzana nenyaya yekunzi tiri kuda kuti vanhu vekunze vauye muZimbabwe. Umwe wauyawo chiti kana wauya munomu unosiya 51% kuvagari vemuno. Saka zvinhu zvacho zvichakangoita manyama amire nerongo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama nhasi vataura kekupedzisira pamberi pesangano reUnited Nations General Assembly muNew York. Ukuwo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwawo kutaura mangwana. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaObama vaudza vatungamiri vedzimwe nyika kuti pane zvakawanda zvavakaedza kuita vari panyanga kuunza kugadzikana munyika dzepasi rino.
As I address this hall as president for the final time, let me recount.
Ndiri kutaura kekupedzisira semutungamiri wenyika yeAmerica pamberi pegungano reUnited Nations. Asi chandiroda kuti ndinge ndichitaura nezvacho zvinhu zvandakwanisa kuita semutungamiri kwemakore masere apfuura. Takwanisa kuti tinge tichivandudza mashandiro eIMF neWorld Bank. Takwanisawo kuti tinge tichibatsira mukugadzirisa dambudziko remhando dzemoto kunyika dzemuAfrica uye kuonawo kuti nyika dzakawanda pasi rose dzaita utongo hwejekerere.
Vatiwo nyika dzine utongo hwejekerere ndidzo dzinobudirira.
I know that some countries which now recognize the power of free markets still reject the model.
Kazhinji zvinoonekwa kuti munyika dzine utongo hwejekerere munenge muine budiriro. Nyika dzose dzinodzvinyirira vanhu dzinenge dzisina budiriro. Nekudaro tinoda kupa kurudziro yekuti vanhu pasi rose vange vachitonga nyika dzavo zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vari kumusangano uyu vari kutarisirwa kutaurawo pamusangano uyu mangwana. VaMugabe semazuva ose vari kutarisirwa kushora nyaya dzezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekunze. Nezuro mumiriri weZimbabwe kuUnited Nations vaFrederick Shava vakasarudzwa kuti vatungamire kanzuru inotarisa nezveupfumi nemagariro evanhu kana kuti United Nations Economic and Social Council. Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuratidzira muNew York zvichiti hazvisi kufara neutongo hwavaMugabe. Vamwe variko vanosanganisira vaIvan Mawarire veHashtag This Flag, Dr. Patson Zamara uye nemuimbi Thomas Mapfumo ari kutarisirwawo kuuya. Kunyangwe kune vana veZimbabwe vari kuratidzira, kune vamwe veDecember 12th Movement vari kuratidzirawo vachitsigira vaMugabe. Sangano iri nderevatema vemuAmerica. Mumwe weavo vari kuronga kuratidzira uku muzvare Savannah Madamombe vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira pamuzinda weZimbabwe uye mangwana vachange vari kuUnited Nations vachiratidzira apo vaMugabe vachataura.
Tichange tiri pano kubvirana nenguva dzino dza 11 kusvika kuma2.
Vadzamara vati kuratidzira kwavari kuita kunoratidza kuti vaMugabe havachadiwe nevanhu.
Uyu mukana wekuratidzana chokutanga iye mutungamiri wenyika kuti isu hatisi kufara nekatongero nekabatiro kwavari kuita nyika yedu.
Vamwe vari pakuratidzira uku semuongorori ndeva Dewa Mavinga vesangano reHuman Rights Watch vaudza Studio 7 kuti Zvino kachikamadza kuti vamugabe nezuro vaitaura pamusoro pekukosha kwakaita kuchengetedzwa kwekodzero dzevari muupoteri. Asi vachitanganwa vana vavo vari muupoteri kune dzimwe nyika.
Kundisa mawarire vari muno muAmerica vari kutiza nemhuri yavo nekuti vanodonzwa muupoteri. Irefugee muAmerica. Zvino vamugabe vangada here kuti vagadzise nyaya dzekuEurope vachisiya Zimbabwe yavo.
Vamugabe vanonzi vakauya kumusangano uyu nevamwe makurukota ehurumende akawanda. Izvo zviri kushorwa nevari kuratidzira vachiti mari iyi yaifanirwa kushandiswa kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Ndakamirira Studio 7 kumusangano weUnited Nations kuNew York. Ndini Marvelous Mhlanganya huye.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chemadzimai cheMammoth Warriors chakunda Egypt 2-1 mumutambo wekuedzana simba watambirwa nhasi kuRufaro Stadium. Asi zvikwata zvine mukurumbira zvinoti Dynamo Snakeps United zvakabudiswa mumakundano makuru echibuku Super Cup uye zvinoti zvichaedza kugadzirisa zviri kunetsa muzvikwata izvi. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Chikwata chakatanga kubuda iCapes United iyo yakarohwa 5-4 nemapenalty necholocho Pirates mushure mekunge zvikwata zviviri izvi zvapedza mutambo uyu zviri mangange 1-1. Mutambo uyu wakanonoka kutanga mushure mekunge vatambi veCapes United vaive vamboramba kupinda munhandare vachichemera mari yavo yemuhoro yemwedzi miviri yapera iyo vasati vatambidzwa. Asi pavakazobvuma kutamba chikwata ichi hachina kukwanisa kutamba semazuva ese izvo zvakavarovesa ndokuvasiya vabuda muchibuku Super Cup iyo ine mari yakati wandei. Kunyange hazvo vamwe vateveri vemakepekepe vari kunyunyuta nemaitiro evatambi vavo ekuramwa basa musi wemutambo, kune vamwewo vakaita savaprospa muzanaro vanoti Zimbabwe yaoma zvekuti hapana munhu anoda kushanda pasina muhoro.
Chinoitika vanhu vanoda kupuwa mari kuti vatambe zvinhu zvakanaka. Tingatambe bhora vanhu vaine nzara.
Muridzi wechikwata cheCapes United vafara ijere vanoti vari kugadzirisa nyaya dzevatambi dzemari idzi. Avo veDimbare vaipemberera kubuda kweCapes United vakazosanganawo nazvo apo chikwata chavo chakabudawo makundano aya apo chakarohwa zvekare 5-4 nemapenalty nehaumaini mushure mekunge zvikwata izvi zvaita mangange 0-0. Vaivan Zungwere avo vanotevera Dimbare kwese kwainoenda kunotamba vanoti vanga vasingatarisire kuti vangabuditswe muchibuku Super Cup. Asi Highlanders ichirimo kupa makundano aya uremu mushure mekurova Mutare City Rovers 1-0 muBaba Field Stadium. Zvakamira zvakadai chikwata chenyika chevanhukadzi cheMammoth Warriors chaiswa mugungano rakaoma makwikwi e2016 Africa Women's Championships ayo achaitirwa muCameroon munambudzi. Chikwata ichi chaiswa mugungano rimwe chete neCameroon, South Africa pamwe neEgypt muGroup A. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk, nasi tine The Youth Connection na 8 PM. Apo tiri kutarisa nyaya yekusungwa kwevanhu munyika uye kuratidzira kuri kuitwa kuUnited Nations nekuZimbabwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare rinopa mukana wekubvisa mari yechibatiso kunhengo dzemubatanidzwa weNera dzakasungwa nemugovera. Mutauriri wetajamuka vaPromise Nkwananzi vanombosungwa zvakare nemapurisa vachipomerwa mhosva yekutyaira vari parunhare. Makanzura mashano kusanganisira mutevedzeri wameya weBulawayo vomiswa basa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika disenda.